kune mfaro muzhinji kana muchitevera online chaona kuti kunandare yezvemutambo kustadium yakazara vanhu vamwe vatotadza kupinda mustadium vamwe vazoita zvokuisa mabig screens kune mamwe mastadiums kuitira kuti vanhu vasazara because vanhu vanga vasingachakwane kuHeroes Stadium so vanhu vari kuona vari kufara isu vamwe tiri kuona tiri kuomba
pane zvataurwa navahichilema apo vanga vari kutambira masimba zvakubata here
chinhu one chavanyatsokoshesa ndechekuti muhurumende yavo havasi kuzobvumira uori hwecorruption nezvimwe zvinhu zvisina kururama then of course isu sevanhu vanoshanda nevatori venhau tafarira kuti vataura kuti vanotora nhau nevanoita zvokufambisa mashoko vachasununguka kushanda vasingakanganiswe nehurumende hakusi kuzova nekuti maybe kovharwa mapepanhau kana kuti nepfenyuro so matv nemaradio stations anzi achatenderwa kuti ashande akasununguka as long as vasiri kutyora mutemo vataura zvekare kuti pamazuva mashoma ari kutevera tichaona vachiisa muzvigaro vatungamiri vavo vachashanda navo mucabinet and vataura kuti vanhu ava vachatorwa kumaprovinces ose ari 10 ezambia kuitira kuti kusava nemamwe masections ezambian populace achafila kuti maybe asara kana kuti avharirwa panze vachakoshesa kuti munhu wese as long as ari chizvarwa chezambia plus achikona basa racho vachava pamukana semunhu akavhoterwa nevechidiki vakawanda asimbisa kuti mukushanda kwaachaita achakoshesa vechidiki mayouth achazama kuti avapewo mikana sezvaaivimbisa kwavaiita campaign
ko ivo valunga vari kubva pachigaro pane zvavataura here pavanga vari kupa matomu kuna vahachilema
valungu handina kunzwa kwavataura pati vasati vaenda kunovapa matomu vanyora mumafacebook peji ravo vachitaura kuti no vari kuvashuvira zvakanaka vachitikurudzira tose kuti tivasapote vahichilema titevere mitemo yehurumende itsva tishande nayo then ivowo varatidza kuzvipira kuti vachange variko kubetsera kwavanenge vachidiwa semunhu aimbova mutungamiri wenyika ivo vahichilema vataurawo kuti kwavachange vachitungamira nyika havasi kuzotarisa kuti munhu anotisapota bato ripi kana kuti maybe vanhu vakambonetsana
tinoona kuti mutungamiri wenyika yezimbabwe vaemarson munangagwa nemutungamiri webato rinopikisa vanelson chamisa vese vanga vari pachiitiko ichi zvii zvamungati zvingadzidzwe pane izvozvi
tamboona mifananidzo yanga ichiratidza vose vachamisa navamunangagwa vari pachiitiko ichi tiri kutarisira kuti maybe sezvo variko vari kuwanawo malessons ekuti vanhu even though tichitsigira mabato akasiyana but when it comes to the national vision vanhu vakwanise kuti vashande pamwe chete vakwanise kuti vasiyane zvavo maybe mumaplatform avari kushandisa kukambeni asi pazvinhu zvinobatanidza nyika seizvi vafambe vose of course isusu sevanhu vezimbabwe tanga tichitarisira kuti dai vaita sezvaita vamulaki vekubotswana wokuti president wavo former president neleader weopposition vauya vari vose vari mundege imwe chete tiri kutarisira kuti even isu sevanhu vezimbabwe tisvike palevhuru iyoyo